manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino makanzuro ese akuita nzvimbo dzavo dzese mumakombiyuta yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta ikangotora munhu mumwe chete hapachagoni kusvika mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba.
Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe runoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza nayo kumisa nyaya dzehuori.
MuZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya.
Ongororo yeAfrobarometer inoratidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuramba vachiwana rutsigiro rwakawanda kudarika vaMorgan Tsvangirai, asi vane chitsama vanoramba kutaura pavamire.
Iye munhu ndangopembera hangu inini vati kumwe kumwe uko kwandisiri kuona kune vanhu vari kutsafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara. Saka hazvindifadze mufungi.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anosvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa achiti hapana chekupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera dambudziko ranga rakatarisana nemadhorobha mazhinji rekupiwa kwevanhu vakawanda nzvimbo imwe yekuvaka. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vashangwa mavesere nhengo yeyukazi uye vari mukuru wekanzuro yeBhindura vati kushandiswa kwemakombiyuta uku kunoderedza uori kunyange hwevashandi vekanzuro.
Panga pane dambudziko rekuti vanhu vanogona kungoba nzvimbo dzakasiyana siyana mastendi kana dzimwe nzvimbo dzanga dzisina kuvakwa. Iko zvino makanzuro ese akuita nzvimbo dzavo dzese mumakombiyuta yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta ikangotora munhu mumwe chete hapachagoni kusvika mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba. Kana nzvimbo yanga yakaiswa kuti iswe chikoro, kana pakaiswa munhu anonzi anoda kuvakaimba, kombiyuta inobva yaramba. Kana panga pane nzvimbo yokuti panoda kuitwa klinika pakazonzi pakuiswa chikoro, kombiyuta inobva yaramba. Izvi zvinobva zvaita kuti vatungamiri vemakanzuro vaone kuti nzvimbo dzavo dzakachengetedzeka zvakanaka.
Vangosana Dlamini mumwe mugari weMuHarare varumbidza zvikuru danho ratorwa nemakanzuro emumadhorobha vakati sevagari vane tarisiro yekuti zvichaderedza kubirwa kwevagari vachitengeserwa nzvimbo dzisipo.
Aiwa, iroro idanho ratinotambira chaizvo, idanho ratinokurudzira isusu sevagari vemuno muHarare.
Sangano reYukazi rinotiwo kubva musi wa 7 kusvika 9 Nyamavhuvhu richange riine musangano weLocal Government Investment Conference Logic muChidimbu muguta reHarare. Vanotungamirira Yukas vatsungai makore vati chinangwa chavo ndechekuti madhorobha akwezve vanouya kuzoita mabhizimusi nemakanzuro pamwe nekuti makanzuro akurukure pamwe chete gwara ravangafamba naro kuderedza matambudziko avakatarisana nawo.
Muchidimbu zvatakatarisira nelogic 2017 kuzama kuita kuti muma munharaunda dzatinogara tikwanise kuita kuti vanouya vachiisa mari kuti nayo nzvimbo idzodzo dzivandudzike zvakasiyana siyana zvinosanganisira mvura kugadzisa kwedu kwatinoita mvura kubvisa tsvina munharaunda idzodzo zvive zvinokwanisa kuti zvibatsirike nevanhu vanouya vachiisa mari vachibatsirana nemakanzuro edu.
UCAS inoti tarisiro yavo ndeyekutiwo vemabhizimusi nevagari vawane mukana wokukurukura budiriro yemaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wesangano idzva richangoumbwa reAlliance for People's Agenda vangosana moyo nhasi vaita musangano nevemasangano akazvimirira nevanhuwo zvavo muvulawayo kuhotera yeHoliday Inn. Vamoyo vanoti vari kuzokwikwidza musarudzo vakazvimirira uye vati havatenderani nekuumba mubatanidzwa wevanopikisa nekuti vanenge vaine mafungiro akasiyana. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vati zvakakosha kuti vanhu munyika vafungisise nezvematambudziko ari munyika uye kuti ndeupi mutungamiri angagona kuagadzirisa. Vamoyo avo vaive vati vachapinda musarudzo vakazvimirira vega vakazotaura munguva pfupi yapfuura kuti vaive vatanga bato rezvematongerwo enyika iro vachakwikwidza musarudzo vakatungamirira. Vamwe vevanhu ava avo vataura mushure memusangano waitwa navangosana moyo nemasangano akazvimirira ega vati kupinda kwavamoyo musarudzo kunopa vanhu vemunyika mukana wekusarudza munhu ane mafungiro anogona kubatsira kuti nyika ibude mumatambudziko ayakatarisana nawo pari zvino. Mutungamiri webato reAlliance for National Salvation vaMoses Muzilandlovu avo vange varipowo pamusangano uyu vati vafara kunzwa vamoyo vachitaura kuti zvakakosha kuti vanhu munyika vabatane vakatiwo vachataura nevamwe vebato ravo kuti vaone kuti vangashanda sei nebato ravamoyo reAlliance for People's Agenda. Mumwe apinda mumusangano uyu ati anoda kungonzi muzvare Annette ati ange asingavhoti pamakore apfuura nekuti vanhu vange varipo ainge asingavafariri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika inoti haifungi kuti ongororo yeAfrobarometer yekuti ndiani mutungamiri anodiwa nevanhu zvakanyanya munyika yakaburitsa kuti vakawanda vaizovhotera mutungamiri weZANU-PF pamberi pemutungamiri weMDCT inoratidza chokwadi chemamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Dr. Takawafira Zhou avanotungamira usangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vanoti zviri pachena kuti vanhu vanotya kutaura kana kushoropodza mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika pane vatungamiri vemapata vanopikisa vakaita savamogentsvangirai. Ongororo iyi iyo yakaitwa mukupera kwandira kusvika pakati pakukadzi yakaitwa ichitungamirwa nesangano reMass Public Opinion Institute uye pakabvunzwa vanhu chiuru nemazana maviri. Pavanhu ava zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvakati kana sarudzo dzekanzi dziri kuitwa mangwana zvaizovhotera mutungamiri weZANU-PF zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvichiti zvinovhotera mutungamiri weMDCT uye zvikamu zvina kubva muzana zvichitiwo zvaizovhotera mutungamiri weZIM-PF zviviri zvichiti mamwe mapato kuchitiwo makumi maviri nezvina kubva muzana zvakaramba kupindura mubvunzo. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana ndo zvakati zvakanga zvisingazovhoti kuchitiwo zvikamu zvishanu kubva muzana zvichiti zvakanga zvisingazivi. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Zhou pamusoro peongororo iyi.
Ongororo dzemuZimbabwe dzakasiyana neongororo particular developed countries. Uyezve ndaida kutaura kuti muZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vamugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya zvakaitika makore akambopfuura. Vanoziva kuti kune vashoma vari muZANU vanoida ZANU vanokwanisa kuti urohwe kana kuti upisirwe musha. Saka
vazhinji vanhu havanyanyotaura zvatingati zviri akireti pamusoro pavamugadzi. Saka ndingati kukwira kwepesendeji yavamugadzi handioni kuti pane chinhu chingapawo vamugadzi vanzi sapoti yavo yakwira. Asi tikatarisawo kuopozishini ndinganzwisisa kuti sei vashandirai vachiita sekutiwo sapoti yavo yadera, nokuti vanhu vakasununguka kutaura apo zveopozishini nekuti hazivatisi havangarohwi neopozishini. Uyezve tichionawo kuti mune mapato ezvematemerwo enyika awanda anongonyuka sehoa. Saka zvekutaura apo zveopozishini zvakawanda.
Asika tichitarisawo imomo mapato anopikisa Dr. Joe, tiri kuona kuti kutsemuka kwaari kuita nenyayawo dzakaitawo secorruption iri kuitikawo makanzuro ari kutungamirwawo neMDC, hazvisi zvimwewo here zvinoitawo kuti vanhu vatarise?
Hazvingarambiwo kuti kumuka kwemaopposition kunopawo kuti vamwe vataurewo vaonewo izvinhu uori. Bati tikanyanya kutarisa chaizvo chaizvo tinozva kuti nyika ino vanhu vane uori vanonyanyisa kuzikamwa vari vanhu vari muzani, vanhu vari kuita mari zvikuru. Asi kuti hatikurudziriwo izvinhu uori muopozishini, nokuti vanhu vatangirai dai vanga variwo vanotonga corruption yachona ingadai iri shoma. Asi kuti sezvo vasingatongi panoonesawo kuti uchiti ava vanoita corruption ndekwavatangirai here kana kuti vakadzirawo moto wembavha.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeEgypt vanoti munhu anga akateya mabhambu mumotokari arwisa nzvimbo yekupinda nayo inogarirwa nemauto kumaodzanyemba kweSinai, akauraya mauto angangosvika gumi. Kurwiswa uku kwaitika nhasi apo motokari mbiri dzaputika dzichipfuura nepanzvimbo iyi iri mumugwagwa uri pedyo neRafa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati ivo nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakurukura zvakasiyana-siyana uye vanotarisira budiriro mune remangwana dzichabatsira nyika mbiri idzi. Hurumende yati iri kugadzirira kutamisa mhuri dzinopfuura zviuru zvitanhatu kubva kumahombekombe kwedhamu reTokwe Mukosi kuitira kuvandudza zvirongwa zvemadiridziro, kuchengetwa kwemhuka dzesango uye kuchengetwa nekukoyiwa kwehove. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubazi rehurumende rinoona nezvemvura pamwe chete nezviwanikwa, injiniya Tinaishe Mutasa, nhasi vaudza vanhu mumasvingo kuti vari kuita tsakurudzo yeuwandu chaihwo hwevanhu vanofanira kubviswa mumisha yavo vachinogariswa patsva.
Vanhu vanoda kufambiswa kubviswa munzvimbo yatingati Dam Reservation Area patakavaverenga muna 2013 vaiva kuma 6000 families. Ivavo ndo vatinofunga kuti vatiwedzerei uye ibasa ratisina kuzonyatsopedzisa taa kuti tipedzise dhamu uye nekubvisa vaya vakanga vonyura. Saka imhuri dzinofanira kubviswa kuitira kuti dzisagara munzvimbo iya yatingati kurima kwavo kudini kwavo kungaita kuti dhamu riwande jecha.
Amai Natsai muzvidziwa vanogara murani rekwasese kwaChivi vati vanotyira kuti vanogona kuitwa zvakamboitwa vamwe vakarasirwa mukamba yeChingwizi mugore ra2014 vakaguma vononga sose nemuromo.
Ini zvehurumende kuti kwairi kuti inotibvisa ichinotisa kumwe ndongona zviri zvinhu zvakaoma bhozi, tichangotanga mhuri vana vachiri vadiki zvokuzodzokorodzwa zvegore riya rekunoiswa mukembu. Ende mukempu machona unhu wemukempu tomuziya, hakuna ninge achienda kubasa kurimike. Even tikasaiswa mukempu asi tononge zvinenge zvakangotiomera nekuti hatizivi kuti kwatiri kuendeswa mhinde yachona inorimike here, tichanoiswa pane matombo here.
Matranos Mukumbwa, Mikungo Mauru Vano Tiwano Chikiragutu Urumende inozotadza kuvabhadhara mari yavakashandisa kuvaka misha yavo yavachasiya vaputsa kuti vando vakamutsa kwavachaendeswa.
Maonero atinoita ndekuti dambudziko ratatosangana naro iguru rekuti mari dzedu chazvo zvokutamiswa tinogona kudzinetseka kudziwana.
Asi vamutasa vati hurumende ichagadzirira zvinodiwa zvose kuti vanhu vatamiswe zvakanaka. Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shivai Mahofa avo vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaona kuti vanhu ava vagariswa zvakanaka uye nzvimbo yekuti vagare yavepo kunowanetsi kumwenezi. Vatiwo hurumende iri kugadzirira mari yekuripa vanhu vanenge vatama ava. Vamutasa vaenderera mberi vachiti Tokwe Mukose ichadiridzira mahekita zviuru makumi maviri nemashanu nekudaro vagare ava vachabatsirikana nekuwana mari kubva mukurima uye nemabasa achabuda. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipapamire hurumende yeAmerica panyaya dzekushanya kwevanhu vekune dzimwe nyika kuAmerica.
Mimwe mitemo mitsva yaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vechiMuslim yatanga kushanda mushure mekunge dare repamusoro-soro muAmerica ratenderana nemutungamiri wenyika pane zvimwe. Mitemo iyi inorambidza kwemwedzi mitatu zvimwe zvizvarwa zvenyika dzeIran, Libya, Somalia, Sudan, Syria neYemen kuti zvipinde muUnited States kuri kuitira kuchengetedza runyararo munyika. Pamusoro peizvi, United States ichange ichimbomira kutambira vapoteri kwemwedzi mina. Bazi rehurumende rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department richishanda nemamwe mapoka rinoti kuti chizvarwa chenyika idzi chikwanise kushanya kuAmerica chinofanira kuve nevabereki, mudzimai kana murume wemunhu, vana, varoora, vakwasha nehadzvanzi muAmerica. Vamwe vanotenderwa kupiwa mavhiza vanenge vachienda kuchikoro kana kuti vawana basa muAmerica. Mamwe magweta ange achiti mutemo uyu unotyora bumbiro remutemo sezvo uchisarura vanhu nezvitendero. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States maaverengwa neni Tanonoka Wande.
Iye zvino tokupai nhau dzemitambo.
Chikwata cheCape United chasvika muAlgiers nhasi mangwanani chakatarisana nemutambo wacho weCup Champions League Group B neUSM Alger panguva iyo maOrioles asimudzira gadziriro yavo yekosapa Castle Cup Final nechipolopolo yekuZambia nesondo. Makepekepe arikufanira kukunda kuti vasvike mumakota final emakundano aya. Kukundwa kwavo kuchireva kubuda mumakwikwi aya vasvika pedyo pedyo nekunyora gwaro munhoroondo yemakwikwi aya. Pari zvino Capes United iri pachinhano chechitatu nemapoints matanhatu, maviri pasi peUSM Alger neAl Ahly Tripoli, zvekuti kukunda kwavo kunovaisa pamusoro-soro kupinda mumakota fainari kubva mugungano iri iro rinosanganisa zvekare Zamalek yekuEgypt. Kunyange hazvo zvakaoma mumutambo neUSM Alger, vatsigiri vemaGreen Machine vari kutarisira kufara sezvavakaita svondo rapera apo vakadambura Zamalek 3-1 pasina aitarisira kuti makepekepe angaite zvakadaro. Zvakamira zvakadai, maOrioles ari kupinda munhandare yeRoyal Bafokeng vaine mukana wekutora mukombe uyu kechishanu. Pari zvino maOrioles ane mikombe mina kubvira makundano aya atanga muna 1997 pamwe chete neAngola, South Africa neZambia asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJasper Femberai vanoti maWarriors atotora mukombe vachitipa zvibodzwa zvavanofunga kuti Zimbabwe inokunda nazvo.
Kapu iyi tikuitorai, tikuitora kapu iyoyi, kapu iyi tatoitorai. Zambia tikuita 3-0.
Asi mumwe mutsigiri wenhabvu Valoid Tambaoga vanoti Zimbabwe isafunge kuti yatokunda kare nekuti mutambo uyu wakaoma zvikuru.
Mutambo uyu uri tough asi kuti tofuna kuti tihwine because mutambo wakasimba.
Panguva imwe cheteyo mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi ichipinda muvhiki regumi nenomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Musanga nyauye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei vatsigiri veFacebook page yeVOA Shona vari kufara nekupinda kwakaita chikwata cheZimbabwe mumafinals ECOSAFA Cup uchatambwa iwo nesvondo nechipolopolo chekuZambia.
Ndiramudoitwa Nobert Manejo ndiri kuKenya. Ndaikuzi ndaiwana mukana wekutaura naSunday Chidzambwa nemaWarriors. Ndaivati vasatore magames avakatamba kare vachifunga kuti ndozvinogona kuitwa paZambia. Zambia chikwata chakasimba zvakanyanyisa mu in Africa. At one stage Zambia yakatombotora Africa Cup of Nations. Saka mutambo uyu mutambo unenge wakaoma. Uso Sunday Chidzambwa akachinje timu yakatamba nePaleSoto. Iroradza kuti inozva zvainoita inini ndozvandofungwa zvangu. Achikupesera ndoti vatsigiri vese vari muSouth Africa veZimbabwe endai kunotsigira vakomana kuti pave ne 12 men mu ground.
Ngatimbonzwa icho akabuda pane chimwe chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei. Regai timbonzwa kubva kuna mukoma Trust Shaya newako avo vari kurarama ivo neurema mushure mekunge vakuwadzwa munjodzi yemotokari.
Ndinoizwa Trust Musau Shayano wako ndiri kuHarare kwari mpa2012 21 Septemba ndakaita dzinjivha kuBulawayo vandakwara gumbo rakatodziswa kuti rakabva raambuted. Ndakazombokwanisawo hangu kubatsirwa nevakabatsirwa vakakwanisa kutengerwa prosesi.
Tombonzwa kuna amai Poshi Akandemiri avo vakakwanisa ivo kubatsira mukoma Trust.
Zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana Trust Chayano wako akanga aita dambudziko rekuita accident akazobviswa rimwe gumbo akanga asarwa negumbo 1. Saka takabvumirana kuti ini kunoku ndochitanga kutarisana nezvekuti tingawani here kuti angakwanisa here kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona endai paFacebook kumotsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mutambo weCOSAFA Cup final pakati peZambia neZimbabwe pamwe chetewo nemutambo weCAPS United neUSM Alger uye kuAlgeria uchatambwawo zvakare nemusi wesvondo weCAF Champions League. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemiimbi Thomas Mapfumo uye akasvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa musi wa3 Chikunguru. Blessing atanga nekubvunza vamapfumo kuti vari kunzwa sei.
Ndiri kufarawo zvangu. Handinganyatsoti ndiri kufara here, ndiri kufara dasi handisi kufara manii nokuti ndiri kugara munyika yevamwe. Ndainanga ndiri kumba zvingadai hama neshamwari ndichifara ndine hama neshamwari dzangu kumusha udzandakasiya. Vamwe vakatoshaya izvozvo. Makore akawandisa ndisati ndadzokera kumusha. Saka zvimwewo zvinondinetsa zvikuru. That's so hard. This is my fate.
something. If you can't give away in the streets, there's corruption. In private, don't worry, there's corruption.
Asi kunyangwe muri kure nyine kumusha kudai pane mabira ama makarongawo here kuti munge muchipemberera birthday.
Munoziva kuti ina ndisi munhu uya anoita ma celebrations pano zvinhu especially zvinhu zvepasis. Nongoriwo unowo sezuva uranaka zvako. Ini vanhu ndinenge ndichibori pembedza ini handimo munyaya dzekupemberera idzi dzekutanzia nhasi ndakazvarwa ndakazodai ngatidyei haine zvozvo zvinondiitisa izvozvo chinhu chimwe chinhu chekuti yemwe ndingangopembera hangu inini but kumwe uko kwandisiri kuona uko kune vanhu vari kusafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara saka hazvindifadze mufunge zvinhu zvondondinetsa kuti ndingangopembera ndingacelebrata ndingaita sei what's the use of me celebrating when other people are suffering there are a lot of people suffering out there including vanhu vari kumusha kwedu kuya chokwa chokwadi ndiri kubva kwacho saka kupembera kwacho handikuone kuti kunondipa chii hama dzangu dzinopembera dzinditumira zichitaura kuti happy birthday asi inongodoonawo sezuva zvangu randakazvarwa.
Ndeapi mashoko amungangode kupa kuvatsigiri venyu? Ndanga ndichiverenga pafacebook vakawanda vanenge vakanyora vachikukorokotedzai vamwe ndoziva kuti vachishandisa mawhatsapp nezvimwe nezvimwe.
Aiwa ndinotenda kune vanhu vamwe vanoyeuka zuva iri vakawanda vari kuriyeukawo ndo mafungiro avo avanoita ndinovatenda zvikuru.
Asi mukanya pane zvavari kuvarongerawo here padamba refu mugapu mune yumu?
Aiwa tiri kuronga takutoda kutopedza.
Mapfumo anga achitaura aina Blessing Zulu Studio 7 parunare ari kuOregon muno muAmerica. Tichiti makorokoto kuna vamapfumo asi anzi kangomakaririsi ndokaparuki nguva yedu yabva yangopera sezvo nguva yedu yapera rikaititarise musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira makanzuru emadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuru ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza kumisana youori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyamuina ntungamiri Nkomo.